Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bazi reCCC reCitizens National Assembly rakaita musangano mukuru muHarare nezuro rikakurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine huremi hwemadhora makumi mashanu kwava kukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga cheSanganai World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera musangano weCitizens National Assembly wakaitwa nezuro nebato reCitizens Coalition for Change, gungano iri rakanyorera tsamba kuSADC richikumbira kuti SADC ibetsere mukuunganidza vakuru vemapato ezvematongero enyika nevamwe vemasangano ane chekuita nezvemamiriro akaita zvino munyika kuti gakava riripo ripedzwe pamwe nekugadzirisa nyaya yezvakabuda musarudzo. Mugwaro kuvatori venhau, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti zvichiteverawo mabatirwo akaitwa nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende dzeCCC kubva muparamende, bato ravo rakanyorerazve kumasangano eparamende anoti Interparliamentary Union, Africa Caribbean and Pacific European Union Joint Parliamentary Assembly, Pan-African Parliament neSADC Parliamentary Forum vachizivisa nezvakaitwa navaJacob Mdenda. Gwaro iri rinodavo kuti vose vakasungirwa zvematongero enyika vabudiswe kubva mumajeri. Heino hurukuro yataita navamukwananzi.
Abvumirana kunyorera tsamba kuSADC kuti ibatsire kuunza hurukuro kutaudzana pakati pevatungamiri venyika atinoziva muno muZimbabwe, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa, kuti payana netswane nyaya yenational crisis igadziriswe vanhu vawane kugara zvakanaka, nyika iwane kugadzikana. Chechipiri, tanyora tsamba kuparamende tichiudza Speaker of Parliament vamudhenda kuti hakuna nhengo yeparamende yakasarudzwa pasi pesangano reCCC rinotungamirirwa nababa Advocate Nelson Chamisa vakaitwa record. Naizvozvo tavapa 14 working days kuti vagadzirise panga pakanganiswa mushure munge vateedzera tsamba yenhema kuti vagadzirise vadzosere nhengo dzedu dzeparamende kuparamende. Chechitatu, tanyora zvakare imwe tsamba kune dzimwe nhengo huru dzemaparamende epasi rese dzakati wandei dzinosanganisira the Pan-African Parliament, the SADC Parliamentary Forum nedzimwe dzakawanda, tichivatsanangurira kuti parliamendi yeZimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Ngavabatsiriridzane semapoka eparamende kumeka shuwa kuti parliamendi yeZimbabwe haishandiswe kungoshungurudza nekungorekola vanhu neCCC zvisina maturo zvisiri pamutemo. Chechina, tawirirana zvakare kuti vamwe dzimwe nhengo dzedu dzose dzeparamende dzisina kurekolewa dzimbomira kuenda kuparamende kusvika nyaya yagadziriswa, kusvika vamudhenda vadzosa maparlamentarians edu akaitwa record zvisiri pamutemo. Chekupedzisira, tawirirana semusangano weCCC kuti isisu takupa vana veZimbabwe yatingati isusu tikuvavisa on notice kuti gadzirirai, kana zvese zvaramba, dialogue yaramba, kutaudzana kwaramba, zvese zvatangwa zvaramba, tichazenge taakutarisa kuti titore matanho ekumeka shuwa kuti vana veZimbabwe vanoshandisa nzira dzirimo mubumbiro remutemo wenyika kutsvaga kuti vadzose kodzero dzavo dzekuti vatungamiri vavanenge vasarudza varemekedzwe vasangobviswa zvisina maturo zvisiri pamutemo.
Mataura kuti mavapa mapa vamudhenda mazuva 14 kuti bagadirise nyaya. Pane mutemo wabachikora here sokuziva kwenyu?
Tisi handisi gweta zvangu, hatisi magweta, asi zvatinoziva ndechekuti mutemo hakuna mutemo wavakashandisa kurekola vanhu. Vakashandisa tsamba yanga yanyogwa nemunhuwo zvakamwe kufamba mustreet. Tisa ndizvo zvinofanira kuitwa pamutemo. Zvine maprocedure, zvine maprocesses, bato zvinorekola munhu. Rinofanira kutoboenda muconstituency macho mwoitwa mapetitions ouya kucitizens national assembly zvotendwa. Munhu wacho opiwawo mukana wokupindura zvaanenge achipomegwa kusvika zvazadzikana kuti aiwa munhu uyu ane mhosva inokonzeresa kuti anofanira kunge aitwa record zvozoendeswa kuparlamend. Nemunhu anenge ane mvumo yekukoresponda neparlamendi panyaya dzacho, in this case munhu iyeye ndipresident wedu Advocate Nelson Chamisa.
Mataura pamusoro pekunyorera kusadhak zvekare. Asi vanhu vanga vachakangomirira kuona kuti sadhak inoita sei pamusoro pesarudzo dzavakati havana kufambiswa zvakanaka. Munoona sokuti sadhak inoda kugadzirisa zvinhu muzimbabwe here, zvikuru sei nyaya dzakatarisana nesarudzo uye nezviri kuitika pari zvino?
Sadhak inoda zvikuru kugadzirisa nyaya idzi muzimbabwe, ndosaka yakataura chokwadi icho zvanga zvakaoma kuti aiwa sarudzo dzina kufamba zvakanaka. Izvo zviya zvakaratidza kuti sadhak yakazvipira kubetsera zimbabwe kuti iite sarudzo dzakanaka. Uyezve sadhak yakatipotibatsira kumakore apfuura kubva muna 1980 takabatsirwa nesadhak panguva yehondo yechimurenga muno munyika. Muna 2009-2010 takabetserwa futi zvakare nesadhak ichitiyananidza kuzokreta yainzi government of national unity yakanga iripo. Asi tsamba yatanyora nhasi yasiyana nezvanga zvichiitika zvesarudzo. Zvesarudzo zviripo tikuramba tichipusa kuti sadhak tarisirai ongororai nyaya dzesarudzo. Asi tsamba iyi ndeyekuti in addition to nyaya dzesarudzo dziri kunetsa, madii kumboyananisa vatungamiriri venyika varipo, Advocate Nelson Chamisa navamunangagwa nemamwe mastakeholders akatikoshera akaita semachechi, civil society, labour organizations, business people and so on and so forth, paita multi-stakeholder dialogue yekutaudzana kuti tigadzirise ekusagadzikana kurimo munyika.
Mataura zvakare vapwananzi kuti mabvumirana kuti vakasarudzwa veTCCC vambomira kuita basa kuparamende nekumakanzuro. Munoona sokuti igwara rakanaka here? Hamufungi kuti zviri ndani kuti vaende kubasa vanomirira bato renyu pane zvinenge zvichiitika?
Zvatinenge tichitoshuvira ndezvekuti vaende kubasa vanomirira bato redu. Ndokusarudzwa kwavakaita ndodonzvo ravakatumwa nevakavasarudza kumaconstituencies nekumawards avo, ndozvinofanira kunge zvichiitika. Asi hazvisandizvo zviri kuitika. Tiri kuona kuti parliament yakuda kuitwa dare renhando rekuti vamudhenda anenge achingoita zvavanoda naro. Saka tinofanirawo kumbokwenya timboratidzira kuti aiwa zvoda kuitwa izvi zvekutamba neparlamendi, zvokuita zvisina maturo muparlamendi, hatitenderani nazvo, zvinofanira kumira. Hatina kuti maparlamentarians edu haasisiko kuparlamendi, tangoti vambomira kuenda kuparlamendi kusvika vamudhenda vadzosa maMPs edu akabvisiwa zvisiri pamutemo.
Avo vange vari mutauriri webato reTCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Bato riri kutonga reZANUPF rinoti harinei nezvekunetsana kuri kuita vanhu muTCCC. Sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende pamwe nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe kuti vagadzirise dambudziko ratarisana nevanofamba nemabhazi nemichovha rekurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora makumi mashanu. Mutauriri wesangano iri vaGeorge Tafadzwa Goliath vanoti dambudziko iri harisi kuvafambi chete asi kuti kuna vamwe vemisika nezvitoro vari kurambavo kutambira mari iyi, iyo yavanoti ndiyo yave duku pane dziri kushandiswa. Vanoti nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, veruzhinji havachadi kutakura mari yakawanda asi iyo isina uremu kana yave kushandiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaGoliath.
Zvinhu zviri kuitika kumichovha, havachadi mapisi dzevanota nechikonzero chekuti kana rapuwa kana 10,000 zvese inenge iri mari yakawandisa zvikuru zvekuti hakwanisi kuita munhu homwe mari inofanira kunge ichibatika ichisvika munhu kana wakaibata unenge wakabata chibhiriki chemari saka vanhu vakuda mari dzine madhinimishini anokwanisa kusvika munhu homwe vachifamba nadzo kana kuti vachitenga inonetsa futi zvakare kuti uverenge mari iyo inokutorera nguva saka vanhu vanoita zvinhu zvisingavapedzeri nguva nekuti manota amamanoti emari diki apa inflation yacho chesimba kwemari kwacho kuriramba kuripo saka vanhu vanoita zvinhu vaitisa nyore maonero ataita kuti munhu haazi kuramba achiverenga kana kuti 2,000 yekukwitisa kombi kuenda nzenge pfupi dzepedyo muHarare sengani anambare ndokunganzi zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari iyo irambwe nekuti vanhu hadi kuzoramba vachinoverenga veenda mari idzodzo.
Tanzwa mutevedzeri wegurukota rezvemari vaDavid Munangagwa vachitaura kuti vese vari kuramba mari vari kutyora mutemo uye hurumende ichatora matanho. Imiwo munotambira sei shoko rehurumende irori?
Kana zvichikwanisika tinongotevedzera izvozvo kana zvangotaurwa naminista kuti zvinge zvichiitika. Tinonetsa manje tisingazive kuti vanozenge vachichengetedza mutemo wakati maenforcement officer vanenge vari pese pese here panenge pachiitwa matransactions akadaiwo nepanenge pachizonetsa asi vanhu vari kutoiramba unotoona imwe yakaraswa pasi kuratidza kuti mari iyi hachina simba kana mwana ari kutoiramba achiti aiwa mari hachaidini.
Saka imi imari iyi yamuri kuda kuti ishandiswe munyika munoda here kuti kushandiswe mari yekunze kana kuti muri kukurudzira kuti hurumende iwedzere mari hombe?
Isu tiri kungokurudzira kuti hurumende inofanira kuti yerizhinji vari rikwirwe zvichienderana nemamiriro akaita zvinhu nekuti mari hakuzvitanga nhasi zvinhu zvakamboitika makore apfuura zvekuti mari inorambwa takatanga tine ma$10 akarambwa tikapinda mutengi akarambwa ezvo tapinda mu50 zvii zvagara zvichingoitika kuti mari kana yawandisa inonetsa kutakura ndo maonero ataitawo kuti vanhu vange vachitaura kuti mari inonetsa kutakura kana yawandisa mari iyo saka vamwe vakuiramba kunyanya vanotenderedza mari vanoiramba uye zvakare havana masikero kana zvisina zvinoverenga mari yakadaro nokusimbisa.
Mutauriri wesangano repassengers association of zimbabwe vageorge tafadzo wagoliath vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Vamwe vatsigiri vebato reCCC kumatunhu akawanda kumaruwa vari kupomera bato reZANUPF mhosva yekuvanyima mbeu nemafertilizer pasi pechirongwa chehurumende chePresidential Input Scheme kunyange pachishandiswa mari dzemitero inobhadharwa nevanhu vose munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 mumatunhu akaita seMasvingo, Midlands, Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East pamwe nekuManicaland vari kuti bato reZANUPF rakatoudza makanzura pamwe nemasabhu kuti vasanyore mazita evese vanozikanwa nekutsigira bato rinopikisa iro rokuita kuti vasapiwe zvikwanisiro zvekurima. Mugari wekurasa kwagutu vaEdward Chagonda vanoti vakatoudzwa nasabhuku vavo kuti havana chembwa rwende runo sezvo vaitsigira bato rinopikisa hurumende musarudzo.
Ichokwadi ichozvo vanhu vari kunyimwa mbeu vachinzi maitsigira TCC instead ZANUPF vari kutonyimwa kuti vachinyorera vari kutoshaya kuti vokavire vari kupinda kumberi uku vanenge vasigiri veTCC hanto vatori mudambudziko rakakura zvingaiti shaa kuti vanokavirei rwendo runo vakaipa vakomana panamira zvakanaka.
Imwe nhengo yeCitizen Coalition for Change vaGodfrey Karembera vanozikamwa nerekuti madzibaba eshanduko vati mudzimai wavo akanyimwa mbeu kuguruve kumashonaland central.
Ndifunga pane vhidhiyo riripo rakatorwa mudzimai wangu achitoshungurudzwa nekomiti yacho inohoresa mafetereza. So inyaya inotozikanwa ende zvinotozikanwa munyika kuti vanhu veTCC vanhu veopposition vanonyimwa mbeu ende mbeu yacho inenge iri mbeu yehurumende. Chese tiri muhurumende but chinotishamisa ndechekuti vanotora side yekuti vanopa vanhu veZANUPF.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekugokwe Kabuyuni mudunhu reMidlands uko kunogara varoodzai Maturure vanoti masabhuku akatovaudza kuti vakanzi vasape mbeu chero munhu anofungirwa kuti haasi webato reZANUPF.
Isu kuno kugokwe takatoko omedzwa nevaridzi vemusha varidzi vevhu vanozviti ivo ndo vakuru vazvose masabhuku furikidza nemadzishe kuti kana iwe usingatsigiri musangano uri kutonga wezanupiefu hauwani mbeu hauwani chikafu hauwani chokudya ine izvi zvinotishamisa zvikuru nokuti isu mukuziva kwedu ndechokuti chikafu chinobva kuhurumende hurumende nezanupiefu zvine musiyano
Mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato rezanupiefu vafarai marapira varamba kuti bato ravo riri kunyima vanopikisa zvikwanisiro zvokurimisa vachiti zvinopiwa mwana wose wezimbabwe gurukota rinoona nezvokurima munyika dr Ancias Masuka vati vanga vari mumusangano asi vanogara vachitaura kuvatori venhau kuti chirongwa ichi ndechehurumende chekubatsira vekumaruwa nembeu nefotiraiza pasina kutarisa kuti wabuda mumba mani asi mutauriri weTCCC vapromisi mukwananzi vati vachasuma sadak nezvekushungurudzwa kwenhengo dzavo dzichinyimwa mbeu kupambwa nekurohwa kubva zvapera sarudzo nyaya yekunyimwa kwezvikwanisiro kwevanopikisa yave nemakore echiitika kunyange hurumende ichitsika madziro ichiramba kuti zviri kuitika ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
Chirongwa chegore rega rega chesanganai hlanganani World Tourism Expo chinotanga nhasi muguta reBulawayo chichipera nemusi wemugovera. Chirongwa ichi chinorongwa nesangano reZimbabwe Tourism Authority nebasi reMinistry of Environment, Climate, Tourism and Hospitality Industry. Nechinangwa chekuunza vemabhizimisi vanotenga, vanotengesa kuzoshambadza zvinhu zvavo. Evans Zininga we Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Tourism Authority va Godfrey Koti kuti tinzwe zvizhinji.
Sangano wedu wesanganai hlanganani World Tourism Expo tagadzirira chaizvo tamirira kuona musangano uchitanga uyu. Gore rino tine vashanyi vauya vatinoti mabuyers vari kubva kunyika dzapati wandei pasi rose dzinosanganisira United States of America, United Kingdom, Germany, China, Dubai nezvimwe dzakadaro. Nyika idzi dzauya kuti dzisangane nemaexhibitors vanenge vachiratidzira zvirimo muZimbabwe, zviwanikwa zvirimo muZimbabwe munyaya dzekushanya nekushanyirana. Inyaya hombe chaizvo nokuti tawana mabuyers vanokwana ivo 100 gore rino. Zvakare maexhibitors, tine maexhibitors vanosvika ivo 378 atiasvika munyika muno ari kuexhibita ku Zimbabwe International Trade Fairground uko kwashukudzira mutambo uyu.
Ngatitariseiwo kuti chirongwa chegore rino chichitariswa nechegore rakapera, uwandu hwevari kushambadza nevari kutengesa nevari kutenga hwakasiyana zvakadini?
Gore rino zvakare igore ratikuona kuti maexhibitors edu auya neuwandu. Tikatarisa gore rapfuura takaita iyo vanosvika 256 asi gore rino tapfuura nenamba inokwana iyo 100 maexhibitors auya kuzoratidzira zviwanikwa zvirimo muZimbabwe. Saka tikutarisira kuti mutambo uyu unenge uri mutambo wakakura chaizvo.
Zvimwewo zvamuri kutarisira kuti muchasanganisa pachiitikwe ichochi ndezvipi zvingada kuti veruzhinji vazive?
Tichaita investment forum pakare paye. Toita zvakare yatinoti aviation forum. Tozotarisawo zvakare career guidance inova iyo inotibatsira mukudzikinura vagoni vebasa ratinoita iri rekushanya nekushanyirwa vasati vabuda munyika ino yeZimbabwe vakwanisewo kubatsirikana nemabasa vachigadzirirawo zvakare macareers avo munyaya dzekushanya nekushanyirana ipapo. Tozotidzwa rekupedzisira tiri kutarisirawo kuti taita mutambo uchange une ruzhinji atinoti public day patange tichedza isusu vaimbi vane mukurumbira chaizvo vanosanganisira Master KG South Africa Sandra Ndevele nevamwewo vakadaro muno muBulawayo musi weSaturday.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze uko kwakapararira nenyika, mashoko amungavape ekurudziro pamusoro pechirongwa ichi ndeyekuti kudii?
Patiri kutaura tichiti isusu tine investment forum ndopatiri kutarisira kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinge zvichitora matanho ekunge zviri pamberi, zviri izvo zvinouya nevanhu vari kunze, hama neshamwari dzavari kushanda navo ikoko munyika dziri kunze kumadiaspora uko, ngava uye navo vavaratidzo zvirimo muZimbabwe kuti vakwane kuinvesta. Vakadaro mabusinesses avo anosimuka nokukurumidza, nokuti vanhu vana mazvina business vari munyika muno izvezvi kutaura kwatopisa vari kutsvaga hama dzinenge idzodzo dziri kudiaspora. Saka ngavasanonokerwa kana kutorerwa mabasa nezvizvarwa zvinobva mune dzimwe nyika dzichiri dzemuZimbabwe, ivo vari maZimbabwe, ngavadzoke kumusha vainveste kumusha.
Ava vanga vari mutauriri webazi reZimbabwe Tourism Authority vaGodfrey Koti vari parunhare kuBulawayo naEvans Zininga weStudio 7. Ratichimbotarisai zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD rinoti Zimbabwe ndiyo inodhurisa mafuta ekufambisa dzimotikari kupfuura dzimwe nyika dzose mudunhu reSADC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari mukati memasvondo maviri apfuura. MuNewsday makare, gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa haana zvinhu zvekushandisa zvakakwana, vachiti vasvitsa chichemo chavo ichi kubazi rinoona nezvemari. Sangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rakasarudza vatungamiri vayo vatsva, sachigaro mutsva ari Andries Matibela, uyo akatora chigaro chaimbova chavaChris Mutsvangwa, avo vave gurukota rehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 murisei.
Tiri kunzwa kurwadziwa chaizvo kuti muparlamendi yedu yeZimbabwe mune dzimwe harahwa dzingadai dzaakumamisha dzichiona kuti mbudzi nemombe zvavharirwa here, huku dzapinda here muchikwere kana kuti muchirugu, dzichitarisa kuti vapwere kumusha vazukuru vari kufamba sei zvikufamba sei kumamisha uku, kwete kungodai munhu achiri muparlamendi. Nhasi uno maakuona zvava kutiitira. Vatidzingira vana vechidiki vaifanira kuti vatore nyika vaendese kumberi, ivo ndoo sara vari mumuparlamendi. Vamudhenda muna nyara, vamudhenda muna tsveruka, vamudhenda muna nyara nyika yeZimbabwe.
Makadii vanatanonoka hwande ikoko kuno kuZimbabwe? Tiri kuoneswa nhamo kuya kuti ivo mapurisa nemasoja iva havanzwi kana kuonawo zviri kuitika here. Izvi ngoshandiswa vechete vasina zvaari kuterwawo zvine musoro. Azoubetsereki ngavave kuchenekedze kodzero dziana yeZimbabwe, kwete kuzimboda kukuona ivo oga vachivana mamwe vachitambwa.
Mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka paStudio 7. Ya, Zimbabwe inoda vanhu vakashinga vakaita sana Stanley Mukasawo, vanotaura zvine chokwadi, zvinhu zvinonzwisisika. Ndivana vanoona zvematongerwo enyika zvatinokurudzira kuti daite kwavana vanhu vakadaro muZimbabwe, Zimbabwe inosununguka. Rambai makadaro vaStan Mukasa, tinokutendai chaizvo. Rambai makatsigira, tinoziva kuti aiwa Zimbabwe ichanaka nerimwe rezuva. Tinokutendai chaizvo.
Chavangu uyo ngavhunze monzora, ngavhunze monzora kuti vana veZimbabwe vakamira sei. Angaona zvake senge tiri mapenzi. Bati mberi uko kune nyaya uko chavangu. Mberi kune nyaya hama yangu. Siana nazvo zvokutumwa nezani izvi. Iwe shiwa wada kuguta kwako oga, nokuti uchazopiwa zvimari nezani. Nyango iwe mudhenge iwe, handivoni kuti une waya dzakakwana. Ko icho chinomboita kuti imwe mungomanyira kungoti kwa munhu ari kona MPA CCC. Mudoti ndizvo nemhaka yei? Gore riyando zvakaita monzora akarikola akadii akadii, imwe mukazvitevedzera. Nhasi kwavuya zveumwe angonyukira mumakumbo seshuro. Wati riko mazvitevedzera kuratidza kuti mune rimwe nachavangwe.
Vashamarari veStudio, tinonyanya kuiterera Studio 7 zvakanyanyisa. tachikumbirawo kuti ruzhinji ngarurege kupa vachamisa puresha. Munhu anoziva zvaari kuita. Handiti isu ngatingomirai tingoteerera zvavanenge vachitaura. Plus tachikumbirawo kuti ivo vachamisa vacho futi kana vachitaura specially kuti namachembera ari kumamisha uku namadhara ari kumamisha vamwe vasina ndau chikoro vanyatsokutsananguravo nechishona vachiudzawo vanhu vakavavhotera vanhu vemisangano apa tichikati vanhu vakavhota tongoti munhu wese edha ndewezanupf edha ndewe3c nokuti zvinhu zviri kuomera munhu wese hazvisi kungoomera vanhu ve3c shopu ndeimwe chete yatinopinda zvikoro ndizvozvo zvipatara ndizvozvo saka tachikumbira kuti vatijekeserewo nechikaranga kana vachitaura zvimwe kumasocial media vouya kuno vachititsanangurirawo kuti aiwa zvinofamba so ndavawo pakati ndavawo pakati tinozviziva kuti machampion takatsamwa asi ngatiregei kupa puresha yakanyanya.
Studio makadiko zvenyu. Aiwa isu tinofara kana muchinge masimba vana mukoma Jonga nevamwe vese. Tinofara nezvamunotiita. Munotidzorawo pfungwa nekuti patine tichimbohamba kuti masocial media pane zvakawanda zvinoti baya mwoyo. Zvino hatichazivi kuti dai pasina imi chokwadi chairamba chakavanzwa. Kuru zvatinotenda kwamuri ndo nyaya idzodzi dzekuti ba maupdate anenge azviri kuitika. Asi ndechikumbira kuti dai shuviro yedu yazadziswa. Vachamisa hongu ngavambonyarara havo kusvika panonzi Sadhaki vari kuda kuita musangano wavo. But after musangano wesadhaki usina zvawabudisa, vachamisa tinovakumbira kuti vaise bhaibheri pasaidi, nekuti hondo dzekumabhaibheri chaidzo dzaitogwiwa. Vanhu vaitonhurwa, handiti vanhu vaienda kutonhurwa. Vanhu vaitokumbira hondo kuti vaitobvunzawo kune maprofita kuti tinonodii kwatiri kuenda. Vaisanguti God is in it, Mwari anotibatsira, Mwari anototibatsira kana isu tichinge tafunga kuzvibatsira. Nemamirira zvaita izvi nezviri kutwa naChavangu izvi, TCCC inosara yatodistroika. Saka tikaramba tichinonokera inofa kwedu.
Pastudio 7 makadiniko?
Ini ndotsvagawo sisi wangu
kwamutundumura vekushorugwe anonzi Maria.
Maria Mutundumura makasununguka kundibata panhamba dzinoti 0616277219. Ndiri paSouth Africa.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kurwisana pakati peIsrael nechikwata cheHamas kuri kuenderera mberi, vanhu vafa mukurwisana uku vasvika pazviuru zviviri, zvichinzi mativi maviri ari kurwisana awa afirwa nevanhu vakaenzana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuedza kuwana nzira yekubetsera zvizvarwa zveAmerica zvakabvutwa nevarwi veHamas, vachiti zvinoratidza sekuti Hamas yakatapa zvizvarwa zveAmerica zvinoita makumi maviri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Citizens National Assembly yebato reCCC rakaita musangano mukuru muHarare richikurudzira masangano mazhinji muAfrica nekunze kuti abetsere mukugadzirisa zvinhu munyika. Kurambirwa mari yemunyika ine uremu hwemadhora makumi mashanu kwakukonzera matambudziko kuvanhu munyika. Chirongwa chinoitwa gore roga roga chesanganai changanani World Tourism Expo chiri kutanga nhasi muguta reBulawayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.